kana ndinotanga kutaura sechizvarwa cheZimbabwe, ndinoti inyaya yakanaka, igora rakanaka. Then ndozoenda ndichitaura ndiri mutungamiriri wePatriotic Zimbabwe's Party, PZ. Ndinoti inini chirongwa chavo ichi hachina kuipa, asi chirongwa chekuti chinoda kuti chiwanikwe chichiitwa pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, zvingave zvemapato akaita seEDWAN, ana Patriotic Zimbabwe's Party, PZ, angave ma-non-governmental organizations, vangave vemachechi, vangave vemabhizimusi, vangave vanhu zvavo pachavo, vanofanira kunge vachiwanikwa vachiungana vachibata pamwe chete nehurumende iripo iyi, kuti vaone kuti vakagara vari kupi nekupi uyezve vangani. And then tozotarisa zvekare kuti zvichemo zvavo ndezvipi, zvichemo zvavo ndezvekuda kuzikanwa chete here kuti tiri vangani, tiri kunyika ipi, kana kuti kune zvimwe zvichemo zviripo. Saka tichitarisa nemamiriro zvakaita nenyaya yevapoteri kana nenyaya yezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, zvakasiyana siyana. Kune avo vakapotera, kune avo vanoshanda mhiri kwemakungwa.
Mataura nyaya yekuti vanenge vaine zvichemo, ndezvipi zvimwe zvamungati zvinofanira kutariswa futi pachirongwa ichochi?
Kunoda kutariswawo zvekare kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa dzichikosheswa here, dzingave kodzero dzinoenderana nenyaya dzekusarudza vatungamiri vaanoda munyaya dzematongerwo enyika, dzingave kodzero dzinoenderana nenyaya dzemabhizimusi kuti vanokwanisa kunge vari kuwanikwa here vachiita mainvestments muZimbabwe, zvekare dzingave dziri kodzero dzekuti vatungamiriri varipo izvezvi vanowanikwa vachitaura zvakanaka here nekuyanana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, pasina kusarudza kuti uyu ndewe MTC Alliance, ndewe Patriotic Zimbabwe's Party, ndewe Party UANC, ndewe ZANU PF, kana kuti ndewe kupi, kana kuti ndewe non-governmental organization ipi, kana kuti church ipi, vana veZimbabwe.
Imi sebato rePatriotic Zimbabweans, makazvipira here kuti munge muchisanganawo nehurumende muchishanda pamwe pachirongwa ichochi?
Hapana chakaipa kuti tiwanikwe tichisangana navamusabayana nemakurukota avo sePatriotic Zimbabwe's Party, nekuti isusu chinangwa chedu ndechekuda kuumba Zimbabwe, ndechekuda kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe, ndechekuda kugadzirisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe, ndechekuda kugadzirisa nyaya dzezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, kuti zviwanikwe zvichishanda pamwe chete nezvizvarwa zviri munyika yeZimbabwe kuti nyika yedu ienderere mberi.
Vazhinji vari kunze kwenyika vanochema nenyaya yekuti hurumende inoda kuziva pavari nepavamire, asi kana yasvika panguva yekuti vange vachiwana kodzero dzavo muzvinhu zvakaita sekuvhota, hurumende inoti haina kugadzirira panyaya iyoyo. Zvii zvamungataura tichitarisa iro danho ravepo rekuda kuziva kuti vana veZimbabwe vari kunze vangani?
Ichokwadi ichocho inyaya yakakosha, inyaya yakanaka chaizvo, inotsutsumwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa maererano nemubatirwo wekuitwa nyaya yesarudzo nekodzero dzevana veZimbabwe kuti vanga vachisarudza vatungamiri vanoda. Ndinoti inini programu yatangwa iyi ndingangoti ndo tsoka dzekutanga dzatinowanikwa tichitambira zvakanaka chaizvo. Saka tinoti isusu tsoka dzinotevera ngadzichiendera kuti dzitarise panyaya yekodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, kuti zvowanikwa zvichipiwa simba rekusarudza, mikana yekusarudza vatungamiri vanoda. Tinoda kuti mikana ienzaniswe panyaya yezvematongerwo enyika. Ndosaka tichiti isusu kuPatriotic Zimbabwe's Party, mikana ngaienzaniswe yamatuba alingeneyo, equalizing opportunities for Zimbabweans abroad and Zimbabweans at home.